vakambarami avo vanoekanzirawo World 3 muvulawayo nezuro vakabvuma kustudio 7 parunhare kuti vaive vaziviswa nezvekudzingwa kwavo kubva paukanzura nebato remdc rinotungamirwa navadouglas monzora asi vakati vaive vasati vave nezvekutaura panyaya iyi akande kechipiri vakambarami vachidzingwa pachinzvimbo ichi mugore ra2019 vakambarami vakapikisa mutongo uyu kusupreme court vakakunda uye vakazoenda zvekudare rehigh court iro rakatambira chikumbiro chavo chekuti vadzokere pachinzvimbo cheukanzura nekuve mutevedzeri wameya sezvavaimbove mutauriri wemdc vawitness dhuve vakaudza studio 7 nezuro kuti bato ravo rakadzinga vakambarami nekuti havana kutevedzera kurudziro yebato mushure memutongo wedare pamusoro pezvisungo zvekanzuru zvekuti vamulandunuve varambe vari iwo mutevedzeri wameya asi mutauri webato recitizens coalition for change mudunhu reulawayo vasweven chiroodza vati vakambarami vari kufira kuti havaiwirirana nenyaya dzeuori
vakambarami mhosva yavo hombe ndeyekuti izvo vanodaira panodaidza vachamisa yepiri ndeyekuti havawirirani neuori huri kuitika mukansel yekupuruwayo chiitiko ichi chekurikola vakambarami zvinoratidza kuti kansel yedu yabatwa nekatel yevanhu vari kuda kuti vange vachidya vachishandisa guta revanhu ndinofara kuti inyaya yaitika vanhu vese vakatarisa
asi vagari vanoti pari zvino vulawayo yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana uye vanhu vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka asi kanzuro ichipedzera nguva nenyaya dzezvigaro murongi wemabasa musangano wevulawayo progressive residence association kana kuti bipra vatembelani dhure vati mutemo unobvumidza kuti mapato ezvematongerwo enyika adzinge makwanzura kana vamiriri veparamende sezvaitwa vakambarami unovhiringidza mabasa anotarisirwa nevagari kuti aitwe nekanzuro
ukuvizwa kumbe zviti kupendukiswa kwabanda vakhetiwe mabantu kucina kubanhu rekuti
isaizvinovhiringidza zvikuru mabasa ekanzuro uye kumirirwa kwevanhu zvakanaka
vavincent chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro vanotsinhirawo kuti mutemo wekuti makanzura kana vamiriri veparamende vanokwanisa kudzingwa nemapato avo unovhiringidza zvinhu zvakawanda asi vajoseph chuma vanove nhengo yecentral committee yebato rezanu pf vanoti havaoni chinoshamisa panyaya yakaita seya vakambarani asi vamposofuzwayo avo vanove munyori wesangano reibechu rikazulu vanoti havaoni sekuti izvi ichokwadi
vandofunga kuti tangwarami notungamiri wake vamonzora vamuudza kuti haafaniri kuita dpt meya nozofunga kuti rikono yaitiwa vatangwarami yekuti adifaya president wake
vachipindura mubvunzo pamusoro penyaya yavakambarami pamusangano wavakaita nevatapi venhau muvulawayo munguva pfupi yapfuura vamonzora vakati dare rehigh court rinongokwanisa chete kupa chiga chekuti munhu adzorwe pachinzvimbo chekuve kanzura kwete kuti ave pachinzvimbo cheumeya kana mutevedzeri wameya vulawayo nemakanzura makumi maviri nemapfumbamwe mumwe chete ari webato rezanu pf uye vakawanda vachinzi vakarerekera kudiri rebato ravamonzura ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana musengi.